zvakakosha kuti bato redu ritedzere mutemo waro constitution yaro kuitira kuti tikonvince vana veZimbabwe kuti tikapiwa mapasa rokutonga nyika tinosenzesa bumbiro remutemo tichiritedzera tatanga tatedzera redu chii chatinoruza tikaenda kuCongress kwacho tikakataenda kuCongress chakanaka ndechekuti tabva taita settle the leadership question hakuna munhu achaita nharozve dzekuti mutungamiri ndiani mutungamiri ndiani tochi prepare for 2023 kuti tisunungure vana veZimbabwe iko zvino zviri kungoitika after the Supreme Court kungotukana kungonyadzisana pa public nekungopanana mazita komichi wa MCIO komichi wa dai and yet komichi ndiye akanga ari chief election agent wa watsvangirai muna 2008 akaita chief election agent wa watsvangirai muna 2013 akaita chief election agent wa wachamisa muna 2018
Vagonese tipo maonerenyu panyaya iri mudarifa.
Ndakuda kuti kukura kutani zvekuti zvinhu zvakataurwa zvakataurika nayo vasamundura pachavo muna 2018 vatozvikoshiwa. Mukatenda zvijanzwa vanazo MDC party ite party. Zvisine hazvo. Chiripo chikuru ndechekuti izvo MDC alliance yakaenda kuma elections. Yabva kuma elections ichibva yaita zvese zvinodiwa pamutemo. Kuti chiita political party. Zvokuti tese patakaenda kuCongress. Tedzo tese chatova vanhu vamwe chatova chinhu chimwe chete. Hapana kuzomboendewa kuCongress yeMDC Alliance Party. Zvichinzi pane PDP kana kuti pane MDC kana kuti pane Multiracial Christian Party kana kuti pane imwe party isiri MDC Alliance Party. Vanhu vese vanga vari mubatanidzwa iwoyo vakawirirana pachavo kuti akuita chinhu chimwe chete. Ndozvakasaka kuti samundura varipo varivo secretary general vadaidzire vatumidzire manotices takaona kuti hamuna 2019 macongress edu anoitika mushure mamakore anokwanisa kuita mashanu makore okuenda kucongress anga atokwana saka zvanga zvisingachamake sense kuti moti nasipa kuita extraordinary congress vakandozviita congress chaiyo chaiyo hazvina nemusoro wese
vamunzura todzoka kwamuri asi dare ringamanikidze here vanhu kuti tsigirai nhingi kana ichitarisa nyaya dzezvematongerwo enyika nekuti tiri kuona vamwe vari kubuda vachiti aiwa tinotsigira vachamisa vanenge vakati one day vanga variko ikoko kubva kuma 2014 kwacho
dare haritaure kuti endai munotsigira nhingi kwete ende handizvo zvarakataura dare resupreme court dare resupreme court rakati MDC endai munosarudza mega hakuna kunzi endai munosarudza kupe endai munosarudza chamisa kana kuti endai munosarudza mwonzora yati vana veMDC endai munotedzera mutemo wenyu nharo dzanga dzichiitwa navagonese idzi ndidzo nharo dzakaitwa musupreme court dzikatadza vachamisa ndo vakanga vaenda kusupreme court supreme court ndo kubva yanotonga zvavasiri kuirirana nazvo saka isu tiri kuti kana supreme court yatonga tinotevedzeraka zvainenge yataura isu seMDC tinoruzei kuti tiende kuextraordinary kwacho kana vachamisa vachidzoswa vanongodzoswaka kana pachiiswa mumwe pamiswa mumweka zvido zvevana veMDC ndo zvatongwa nedare hatingati isusu nekuti tinotya kuti nhingi anogona kuzodyiwa kana kudini tochirambidza
petai chirongwa chedu vagonesa
right ndakutaura ndichiti inini chekutanga haisiri MDC akatanga kuenda kudare akatanga kuenda kudare nemi anonzi mashavira ende akaenda muri muna September chinondishamisa ndechekuti inini September 2018 chinondishamisa ndechekuti izvo pakatora nguva yakarebesa achitianga asiri kuziva kuti chiri kuitika mubato saka yazoenda kudare High Court ndopakazita chitongo saka havasi vachamisa vakatanga kuenda kusupreme court mushure maizvozvo isu tinotsanangura zvakanaka zvakajeka kuti muna 2019 ndangoda kuti pasaita confusion pasaita kuvhiringika muvanhu kuti tinyatsogona kuita congress yedu zvakanaka zvinova zvakabudirira tikaita congress yedu zvakanaka tikasarudza mutungamiri wedu watinoda mabato aibhova anga akabatana akawirirana kuti tese takiita zvinhu chimwe chete takiita party imwe chete zvinova tikuvana mai madziro wekumasvingo vatova kuti muMDC alliance zvakare vanhu vese vakasiya mapato avaimbova nawo patakatanga kuita mubatanidzwa zvichireva izvo kuti panguva iyoyo tanga tabatana kuita political party asi zvazvorewa ndezvekuti ipo zvino hatigoni kudzokera kumashure kuenda kumastructure akatopfungwa nenguva.